i-conference nge ripo apo nyika dzakasiyana-siyana dzanga dzichitaurirana kuti vangaita sei kuti tibhane zvombo zvemanuclear weapons. So kuziva kwenyu kuti zvombo izvozvo zvinokonzera kuparara kwezvinhu zvakawanda. Saka dzanga dziri hurukuro pakati penyika dzekuti tingapedza sei dambudziko rezvombo zvemanuclear. Saka isu tanga tiriko kusvika kukurudzira nekukokera nyika idzi kuti dzinge dzichikwanisa kuuya nechisungo chakasimba chinoenderana nekubhanwa kwemanuclear weapons.
Zimbabwe inopinda papi panyaya yezvombo zvenuclear vakuchera kuti imi munge muchizonopindawo musanganwa?
Zimbabwe tingangoti necontinent yese yeAfrica vakawirirana kuti zvombo zvakadaro vanga vasingadi kuti zvinge zvichiuyawo munyika dzavo uye zvinge zvichitestwa munyika dzavo. Saka ndo panopindawo nyika dzakaita seZimbabwe kuti pachadzo hadzingavi nyika dzingazoita kuti dzive nezvombo izvozvo, asi vana zvombo izvozvo vangangoda kuti vawane nzvimbo dzekuti vange vachitestera zvombo zvavo dzakafananawo nana Zimbabwe netumwewo tunyika tudoko twavanenge vachibhadhara mari kuti vange vachikwanisa kudini kushandisa. Munorangarira vekuJapan muna 2009 pazvakakanganisika nuclear energy pakaitika kuparara kwakawanda kweupenyu uye kuti environment kana climate yazvona inenge yaparadzwawo nekuda kwemachemicals akashandisiwa. Saka ndo panopindawo nyika dzakaita sana Zimbabwe nana Africa kuti isusu yedu zvombo zvenyu izvi dai kuri kuti tatozviparadza pane kuti tinge zvichiramba zvingoshanda kana kuti nesuwo tichizoramba tiri vanhu vanenge vachizotesta zvombo zvakadaro.
Zvii zvamungati zvisungo zvakabudawo pamusangano?
Pakaitika nyika 122 dzakawirirana kuti havachadi kuti kunge kuchigadzirwa nekushandiswa zvombo zvemanuclear. Asi nyika dzacho dzine manuclear weapons hadzina kukwanisa kupinda musangano uyu. Nyika dzakaitawo sana America, nyika dzakaita sana Britain, dzakaita sana Russia hadzina kukwanisa kuda kupinda musangano uyu. Asi vakapinda vachona pakaita nyika 122 322 vakawirirana kuti vanobvumirana nechisungo chekuti pasi rose rinokwanisa kuwana runyararo kubudikidza nekusavapo kwemanuclear weapons pane kuti angari.
Nyika dzamataura kuti hadzina kupinda musangano uyu ndo nyika hombe dzinotariswa pasi rose nenyaya yezvombo zvihombe zvenuclear izvozvi. Saka zvisungo zvinozoshanda sei kana ivo vasingapindiwo misangano iyi?
Tingangoti iwork in progress kana the process yatinenge tichida kuti inge tichifambira mberi. Nadzowo nyika dzachona dzinenge dzichizokwanisa kuona chiedza. Zvamunoziva kuti imbwa hadzisvinurirane pamwe chete. Tinodawo kuti nyika idzodzo dzione chiedza kuti hazvinei kuti ndime nyika dzine zvombo izvi, but takaona North Korea chaiyo chaiyo ichitombozamawo kachombowo kayona. Saka hazvizorinei nekuti ndiwe unacho here chombo ichocho, zvinokwanisa kuzoitika kuti iwe unokwanisa kuzotangirwa. Ndo zvimwe zvatitokuedza kutsanangurira nyika idzodzo kuti zvinenge zvisinei hazvo kuti ivo ndo vane zvombo izvozvo here, but vanokwanisa kuzokaruka vazotangirwa manje nenyika dzakaita sana North Korea dzisina nzira dzakanyatsoti twasa dzekutongwa nazo.